chinzvatinobva mutsvira tichitarisa kuti nyaya dzakaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaitikira futi mumaofisi ehurumende uko kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzvika hatisi kuda Zimbabwe ngaikliniwe Zimbabwe ngaichene asi tidzoka panyaya yavamuhati tiri kuti susu tikatora muzimbabwe mune president murume first vice president murume vamuhati vasati varesaina second vice president angari murume muzimbabwe tine madzimai 52% vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzi vari kumapolitical parties vari kuviga zvakanaka zvakasiyana siyana saka seiko tiri kungoramba tiri kuita varume vachingotitungamira ndizvokati akuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanzouya navice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja
tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navamuhadhi sei muri kudaro
madzimai emuzimbabwe munomu tichitotaura chikonzero chadonhedza vamuhadhi inyaya yekuabhuza madzimai zvinozikamwa pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvimwe nguva dzinonetsa chiimajina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadii zvinhu zvakaomesesa izvozvo asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service saka isi kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi chavabvisa vachitabvisa zavachipisa ichikuma chitongewo
munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri
vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution tiri kutaurayo kuti ndapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwe yakaenzana saka tati chitaisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminister of foreign affairs vadzorerwa murume tikatata maminista ari muzimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo saa tinoda kuti vamunangagwa kana vachiti zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoko vachiti ngavatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality izvozvi zvichiri mumonth yeinternational women's month nekwa8 techikommemorata international women's day zimbabwe ngaitungamirewo vamangagwa vamunhu vatori lawyer kuepa rinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.